isu kunose North America province hatitombooni kuti pane chichachinja pamaitiro atanga tichiita zvinhu. Se North America province hatisi kumbotya, hatisi kumbovhunduka and hapana kana chiri kutitemesa musoro, nekuti tinoziva isusu kuti utungamiriri hweMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa hwakagadziriswa hukakwenenzverwa kugweru kunova ndiko kwakaiswa vaChamisa nemamwe vatungamiriri vese. Saka ivavo ndo vatungamiriri vedu, ndo vatinoramba tichiteedzera. Izvi zvataurwa nhasi izvi kana kutofunga nezvazvo, hatisi kufunga nezvazvo. Saka kuno kunoti America hakuna chiri kuchinja.
Vamwe vebato reMDCT vari kuti sezvo dare redzimhosva ratonga rapa mutongo waro, ava vese vakanga vaenda kuna vaChamisa anga vachidzoka, dzokai mese kubato MDCT iri kutungamirwa naamai Tokozani Kupe.
Tinoda kunyatsoti tsanangurwe ipapa kuti mutemo waiswa uyu waitirwa MDCT. Isu seMDC takaenda kumaelections tiri under MDC Alliance, tikaenda kucongress yedu yatakaita kugweru iri MDC Alliance. Avo mai Kupe vakaenda kumaelections vaine MDC T yavo yavanga vaitawo congress vakanzi ndiye mukuru weMDC T. Zvino ipo zvinezvi takushamisikazve vaakutaura kuti ivo vaacting president weMDC T, asi vakaenda kumaelections vachizviti ivo ndivo president weMDC T. Hamuonowo kana nemi kuti pane mhosvo ipapa? Saka isu sevanhu veMDC ndongoramba ndichitaura kuti takamira patakamira, takamira patanga takamira patakaenda kucongress. Nelson Chamisa vanoramba vari mutungamiriri wedu. Ava vari kuita nhambe dzavavo, regai vaita havo. Chimwe chandoda kuti ndingotsanangurira vana veZimbabwe vakateerera kuti vanyatsoona zviri kuitika munyika medu, kuti isusu svondo rakapera kwakava taurwa kunzi hakusisina macourt cases achaitwa kumacourts edu eZimbabwe unless ari maagent applications. Saka apa nyaya iyi yatongwa sei, chazove agent panyaya iyi chii? Ndokwaunoona kuti kune ruoko rumwe ruriko kuteruko rwekuti iko zvino taifanira kunge tiri nyika yese takabatana tichirwisa nyaya yecoronavirus, tichiona kuti vanhu vedu vatavharira mudzimba ava vaona chikafu here. Asi taakuona kuti pane magonhi aakuvhurwa kuti muMDC Alliance muite mhirizhonga vana veZimbabwe vakanganwe zviri kuitika zvecoronavirus, vakanganwe mhosho dziri kukanganiswa nevanhu vehurumende, kuda kubatwa kumeso, kuda kutivhiringidza kuti tisatarise izvozvo, tisatarise mhosho idzodzo. Asi ndinoda kukurudzira vana veZimbabwe ndichivati ngatirambei takatarisa dambudziko redu recoronavirus.